mugwaro iri vagare vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo vagare vanoti vakaendesa vagwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira pamwe nekukanzuro yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura vaterenzi gutuza mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka
vagwaro redu tachida kuti minista vataurirana nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemo yavakavaka muna mucheke nokuti iko zvinezvi zvavatotipa dambudziko kuti mvura muna mutirigwa ichatopindi iko zvino mvura ishoma nokuda kwokuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo kana vakakona hanoona kuti tichatopinda mustritu kuti tione kuti tingazvita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo
vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe wemugari vamasimba mutsvairo
kuno ku12 kuvhara kwakaita mvura navamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekorera setyphoid saka isu chimwe chinonyanya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seona kuda kwemubimbira kwava munhu mumwe tinofunga kuti dhamu rake ndo rakakosha zvifuwo zvake zvemufambo rake ndo rakakosha ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidensi emuno
takaupgrade kuye muna mucheke river to support mvura inoirigeta 250 hectares dzechibage dzewit mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda tinokohwa chibage chiri over 1000 tons chinoenda mugmb yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province tinokohwa wheat iri over 1500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town chavanoda imvura inopinda muna mutirikwi vanoda kuchikafu ike zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu vanoda mvura yakazara muna mutirikwi ende imwe inotoerera ichidzira namutirikwi asi chikafu hakuna chinoerera namutirikwi chichienda hamuna chikafu mutawendi
meya waguta remasvingo vakuleni maboke vati vakaona gwaro iri kuhofisi kwavo uye vari kuda kuita hurukuro navavarapira nezvenyaya iyi
vagamuchira chichemo chakatagwa nevagari maererano nekuvhakwa kwakaitwa mvura kumusoro inofamba nemucheke river navamarapira isu sekanzuro tichaedza kuti titaure navo asi nenyaya yekuti mvura isekanzuro hatina right especially pamvura inenge ichifamba iri mugwizi inokondrolewa nezinwa saka tichangoedza kutaura sezvo tiri kanzuro inomirira vanhu kutingotaura navo tihwe kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongu vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pasection 77 inotaura access to water mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura yanozoenda muna mutirikwi muna mutirikwi ndo mvura yanozodzokazve chimwe kuvagari saka inogona kukanganisa kuvhakwa kwakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo
mukuru wesangano remasvingo united resin and ratepayers alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura
zvine zvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo hazvingave chinhu chakanaka kuti vagari vashayiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhloka mvura uko achidiridza mupurazi make saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka
vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira purazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaperenzi shiri sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.